takapedzisira kusangana neside rehurumende zuvara nezuro musi wa31 December 2018. Tine meeting yatakaita concerning my issues akarizwa nemachiremba. Meeting yatakaita iyi yanga iri government neinonzi youth apex, inoreva kuti pana representative wevanhu vese vanoshanda under ministry yezveutano.
Pane zvamuri kuda imimi sana chiremba, pane zviri kutambirwa here nehurumende? Pane zvavari kuofawo here kwamuri?
Pane zvimwe zvatingati zvakagadziriswa, though tichiri takamirira, atingati maspecifics kana final details. Pane zvimwe zvakagadziriswa, but nyaya hombe yacho hatisina kuwirirana. Iri panyaya yemari apa, ndopatakatadza kuwirirana, ndopakamisa zvinhu zvese. Panyaya yemari inyaya yekuti zvinhu zvakakwira, handizvi tese tikuzviziva, zvinhu zvakakwira by 3.5 to 4 times, and mapei anopiwa vashandi haana kuchinja. Saka mushandi ari kutaura kuti zvaakunetsa kuti ndeve kubasa, transport iri kunetsa yakakwira, safu takakwira, mabasic commodities, cost of living in general yakakwira, handizvi. So mushandi ari kuti anodawo kubhadharwa nemari yatingati current iri stable, because current yatinayo is volatile and ndo iri kukonzera this problem. So our argument was at least give us part payment in United States dollars. Hatisi kudimanda kubhadharwa neforex, but we know kuti muzimbabwe tichasa multi-current system and the USD is part of the multi-current system yatinoshandisa muzimbabwe. So if at least we get part payment so that we know you are cushioned, pakaita any changes murate our RTGS yatiri kuusa currently, at least if a part payment yako is here in that, you will be helped.
Tiri kunzwa kuti pane kuwirirana kwamaita, mungati taurirawo kuti ndezvipi zvamawirirana?
Pane picture yatingati yanga ichitenderera pasocial media patwitter, taura kuti vanachiremba vawirana kuti vakupiwa 60% yemari yavo iri kumaUSD. Hachisi chokwadi, that's not true. Hamenewo munhu akangonyorawo message recirculate, it's not true. Then the other issue yataitaura yemishonga mumahospital neequipment yemahospital, it's been more than 2 weeks after mishonga inzi yave kunatfarm. Takambenda kunatfarm more than 2 weeks ago, but now we can't keep going kunatfarm. So what we need to see medication yacho iri muhospital, you understand?
Yeah.
We want it on the ground iri muhospital available for use kuna patient nekuna doctor wacho.
Zvino nai Dr. Muzoremba, varwere vodini imi nehurumende muri pakati pokukakavadzana kudai?
I think hurumende yedu inofanira kuita something. We need to do something, because isusu tiri kuvatora it. What's your offer? What are you saying to the worker? Kuti worker ari tanoda kuzoita kubasa, but eventually munhu achangoita incapacitated, handichatokwanisi kuya kubasa kwacho because mari yangu haichakwani. What are you offering for the worker? Imimi oright, ini sine zvatataura kuti isi tachida zvakati, what are you offering? So far hapana offer yatiyaitwa, kunzi isusu tine chakati, zvirungonzi hatina. Saka manje kana zvakadaro, munoona kuti panonetsa, toshandawo sei?
Saka tichitaura kudari, hapana chatinofanira kutarisira, hapana chamuri kutaura nehurumende pari zvino chatingatarisire?
From meeting yacho yatakaita nezuro, ma last words vanga vakati they are going back kune vakuru vavo vanotaurawo navo, then they will come back to us kuti ndezvipi zvingaita. Saka we are just waiting for them ipapo.
Asi imimi hamusi kudzokera kumabasa?
Izvezvo hatisati tangodzokera kumabasa.